Mangwana nyaka naka watereri tinosangana zvekare mangwana nyanasi uri muswe china kurume 19 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru. Mutungamiri wenyika ari kushorwa kuti ange asingafanirwi kuenderera mberi nokuvhura madiridziro ekunyakomba senzira yokuratidza kuzvidzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kudzorera nyika sure uye vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nezvizvikuru zvavo kwete kutonga nyika. VaMuzembi vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vari kutadzisa nyika kubudirira nekuti zvirongwa zvavo hazvienderani nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zera ravo harikwanisi kuendesa nyika mberi. VaMuzembi vati zvekare Zimbabwe ine vanhu vechidiki vane pfungwa dzakadzama uye vanokwanisa kusimudzira Zimbabwe iyo vanoti yakaparadzwa nevatongi vabva zera vasingakwanisi kudzidza zvinhu zvitsva zvinoenderana nevanhu vazhinji uye kuziva pamire nyika.
Isu People's Party, our position is very clear and emphatic. Nguva yekuti vaMnangagwa vachiregeza basa yakakwana kudhara. Inguva yekuti tichipa generation yevechidiki mukana wekuti vasevedzese njere dzavo dzakapinza kutungamidza nyika kuiendesa mberi. Kwamuri ikoko kuAmerica, vana Obama vanotungamirira maekonomi aro okuma 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion, vakapinda mahofisi vana ma 44 years, nokuti ndo panenge pachakapinza njere. Njere ndobve dzine dzisiri kukwanisa kusenzera nyika. Kana munhu even mubhaibheri wavo wasvika makore makumi masere, vanoti even zvaunenge uchitsenga chaizvo zvinenge zvisati chanzwisika norurimi rwako. Zvaunenge uchinzwa chaizvo chaizvo, unenge uchinzwa kana vanhu vachiimba kwayo apa, unonzwa kunge kana vachiita Jerusarema, unonzwa kunge vari tangororombe. Izvi zvinotaurwa zviri mubhaibheri izvozvo. Saka pane mizerawo yokuti ukandituma handirambi haisi 8 years. Pane mizere yekuti mukatituma mina muchituma munhu kuti enda unotisenzera, haazi ma 8 years. Ma 8 years ndokuchengeta vazukuru. Kana une price rako zvakaita vaMnangagwa kuShewood kuya kuya, unoona kuti ndokune kune njere dzavo ikoko kunyaya dzeo master farmer. But master country yokurana nyika, aiwa kwete apa vashotegwa.
Imi bato renyu riri kuda kupa vanhu chinyi? Chii chamuri kuofa vanhu chisipo iko zvino, uye makasiyana papi namamwe mapato ese aripo?
Ichinhu chokutanga munyika mega mega, mukashaya kubatanidza vanhu hapana chinofamba. VaMnangagwa vakapuwa mukana wokubatanidza Zimbabwe muna November 2017. Munhu wese akati aiwa even matorero aita nyika nefuti tinombokoshiwa kana ari kuda kubatanidza vanhu. Ndokukoshiwa izvozvo, ndokutanga kubvamburana navanhu. Saka nyika ibambo bambo zvomunongoona imi. Ndo saka tiri ku exile vafana vanachamisa vari munyika vari kutadza kana kuita misangano. Kuti amobilize party yake ikwanise kunge chikambena. Ichiitawo zvinobvumirwa pamutemo. Nyika iri kutongwa namapurisa namasoja zvotongoziva kuti kana usina permission yaivavo haugoni kuita anything muZimbabwe whether kubusiness kana kuti kuri zvematongerwo enyika. Saka isu chetinovimbisa vana veZimbabwe chokutanga-tanga chetinoziva isu ndechekuti kana nyika isina kubatana haimiri. Kubatanidza vanhu ndomusimboti wokumhanyisa nyika. Saka kuti uri MDC, uri ZANU PF, uri People's Party, kana tasvika panguva yekubatanidza nyika kuti titarisane nemabhinduko etine takatarisana nawo, mutungamiriri wenyika ndiye wega unokwanisa kupuwa mhosva kana kusaipiwa kuti watadza kana kuti wakonewa kana kuti wagona kubatanidza nyika. Saka that unit iyoyo haipo. Even tichitanga nyika ino Zimbabwe, tainge tine tsumo yokuti unity, peace and development. Kana pasina unity, hapana runyararo. Nyika yedu harina runyararo. Nyika yedu ine ivhu riri kuchema nokuti rakamwa ropa revana veZimbabwe vakawandisa kubva kugukura hundi 20,000 people kupinda munana Muramba tsvina vanhu vachiputsirwa dzimba kusvika munana August 1, 2019 pano pane Zurapa kusvika munana January 17 iropa chete rinenge richingosinira richipinda muivhu reZimbabwe. Iroro roda kugezwa. Rogezwa sei? Rinogezwa nokuva neudzamu.
Udzamu hwamunoreva ndohwei uye dene manga muri mutungamiri wenyika. Chii chekutanga chamungada kuita musati maita zvimwe zvese?
Udzamu hwokuziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Ziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Waita one nation, one Zimbabwe. Kana wangodaro wakaenda kuchinano chechipiri. Chinano chechipiri kana wabatanidza vanhu it means pane runyararo. Kana mondokumbira rubatsiro kunzoko haisiri nyaya yekuti uinira nekwake uinira nekuku uinira nekuku. Tichindotaura ngano dzakasiyana. Vanhu vanoda kubatsira vanhu vanosvika neshoko rimwe chete. Ndo chinotarisirwa kunze uko. Uye Zimbabwe nechikwereti chainayo vahwande chokuma 12-13 billion hachigoni kuregererwa kana mumba menyu mune bopoto nokuti havazi kuti mangwana unenge ari mupawa ndiani. Handiti mazviona. Hachigoni kuitwa rescheduled nokuti mune muchirwa havazi kuti mangwana ndiani unotakura mutoro wacho. Handimopaona.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Mzembi vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushoropodzwa nevamwe vezvematongero enyika avo vari kuti vaisafanirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura madiridziro ekunyakomba kunyanga nezuro senzira yekuratidza mhuri yeZimbabwe kuti vari kutora nyaya yekudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus zvine udzamu. Izvi zvinotevera mashoko avamunangagwa nechipiri ekuti hurumende yakange yave kuzorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoongorora nezvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarae Maguhu vanoti kunyanga kwakaungana vanhu vanodarika chiuru zvekuti havaoni chirwere ichi chichimirira musi wa20 kurume uri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti ndipo pachatanga kushanda mirayiro yavo. VaMaguhu vanotiwo vanoshamisika kuti sei vamunangagwa vakataura musi wa20 kurume vachiti chirwere ichi hachina anoziva kuti chinosvika munyika riini. Ngati nzwei urukuru yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Urongo hujonga unonyadzisa zvikuru Zvino buditsa pachena kuti State of the Nation address yavo yavakataura kuti chirwere checoronavirus rava dambudziko guru ravira nyika uye kuti zvavanga vachitaura vachitiwo vakuzobana kana kuti kumisa magungano evanhu vanodarika zana kuti vasaparadzire chirwere vanga vachingotaurawo kuti vangoitawo zviri kuitwa nevatungamiri wedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa but ivo vasiri kurevesa kana kuti vasiri kutombonzwisisa kuti chinonzi state of disaster chii uye kuti zvinhu zvavari kutema zvacho kuti ndo zvinofanira kuzviteedzerwa nevanhu zvinorevei woti vabva kutaura izvozvo the following day vakunounganidza zviuru nezviuru zvevanhu kunyanga tichingori muZimbabwe imwe chete yavakataura iyo kuti vadeclare national disaster uye vaisa zviga zvekuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisapararire saka chinhu chinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika ari kutyora zvinhu zvaakataura iye wacho
asi katakanzwa vamunangagwa nezuro vachisimbisa nyaya yekuti vakati vanhu vasaungana kutanga musi wa20
mashoko akataurwa navamunangagwa ndeyekuti ndingakote zvavakataura muchirungu vakati gatherings of more than 100 people stand suspended for the next 60 days muchishona zvichireva kuti magungano evanhu vanodarika zana ambosendekwa kwemazuva makumi matanhatu 60 days anotevera havana kutaura kuti zvichazotanga musi wa20 nekuti dambudziko tatova naro kudhara saka vakatoti from immediate effect they stand suspended saka aya mashoko evanhu vaakuda kungoedzawo kuti vazore lipstick pamiromo yenguruve asi mhosvo chayo yatoparwa
saka tingati here hurumende haisi kutora chirwere checoronavirus ichi kana kuti dambudziko iri zvine udzamu
ndo zviri kuitika chaizvo joga havasi kurevesa ndingakupei mienzaniso yakati kuti inoratidza kuti hurumende yezimbabwe haisi serious panyaya yekurwisana necoronavirus chekutanga pane munhu akabva kuchina akauya muno aifungidzirwa kuti ane chirwere checoronavirus akabva afira munomu hurumende yakaripota ichiti emutare woman its on record kusvikira wemapepanhau wabvunzurudza ndo pakazonzi anenge kuchina havana kuda kubuda pachena tine makesis akawanda evanhu vari kunzi vakarwara vakanoadmitwa kuwilkins hospital vese vari kunzi havana chirwere checoronavirus pari zvino nyika dzakawanda dzabhana kugamuchira vashanyi vanobva kuchina nekunzvimbo dziri kuzikanwa kuti dzaafektwa nechirwere checoronavirus asi mashoko avamunangagwa vakati ivo vari kukurudzira vanhu vari kubva kunyika dzakaafektwa necoronavirus kuti vambomire kushanyira zimbabwe havana kuisa bhani yekuti hatisi kuzotendera vanhu vakadaro kuti vapinde munyika muno vari kutoita kutonyengererwa kuti dai makwanisa kumboramba muri kwamuri ikoko
vafarai maguhu vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro vanodzidzisa zveupfumi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoyambirwa kunzwisisa kuti yatove pasi pechirwere ichi kunyangwe pasina murwere anacho munyika nekuti mabhizimisi evanoshanya vemahotera nevanotengesa zvakabikwa vatove kunetseka nekushomeka kwevanhu vanovatengera.
Ndinoona sokuti chirwere ichi chaipa chaizvo zvokuti kana vari vunoku kunana America vano chienzanisa nechirwere cheshura matongo pachakatanga kuti hachina pachinozonzi apa hachisviki kuzimbabwe chinosvika so kusvikawo chakangoita kune dzimwe nyika tapiwa nguva yakareba sevanhu vezimbabwe yokugadzirira tapiwa nguva yakareba vanhu vokuzimbabwe yokudzidza zviri kuitwa kune dzimwe nyika kuti tizviitevo izvozvo nokuti chirwere ichi sokusvika kwakangoitawo cheshura matongo chero kwatakabva chinosvika sokuonawo chatova pamukova chaipo pedu kanana South Africa hapa chavapo saka zvandinokurudzira vanhu vomuzimbabwe ndezvokuti ngavateerere zvavanovudzwa nenyanzvi hurumende ngaiti zuva nezuva sezvinoitwa hurumende dzovuno kumagavena wavuno zuva nezuva vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti asvika papi vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti chii chatinofanira kuita mugadziriro yekuzosangana nechirwere icho chichi asi kusvika muZimbabwe chinosvika chete tikatoti isu neimwe nzira kana takakutarisa kunyaya dzoufumi hwenyika zvichienderana nechirwere ichi tikatoti chatosvika chirwere ichi muZimbabwe maeffects acho tinoona kuti mahotera tourism industry yaafektiwa chaizvo hakusina vanhu vachaenda kuZimbabwe tinoziva kuti ikonomi yedu inowana mari yakawanda yekune dzimwe nyika yeus dollar yatinochemerai zhinji yacho imwe inobva nokuna matourista vashanyi vanopinda muZimbabwe vachizoenda mumahotera vachizotenga zvikafu haichiri kuwanikwa mari iyoyo saka nyange chirwere hacho chaicho chaichasvika kuZimbabwe asi maeffects acho atosvika
kana makatarisa Zimbabwe pachayo munoona sekuti ingakwanisa here kuzvidzivirira pachirwere ichi
zvino tinetsei muZimbabwe kuti ikwanise kuzvidzivirira chiri kutinetsa muZimbabwe chechokuti health system yedu kunyaya dzozvitano uku zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose chimwe chinotinetsei zvekare ndochokuti ikanzi yasvika muZimbabwe macho inogona kutora nguva pamwe isati yatest munhu asati atestiwa taiwa kuti kuvik force kunotiva kunosvika vashanyi vakawanda ikoko vangangovuya nacho havasati vava namatest kits acho kuvik force ikoko saka tikazvitarisa futi kuti pamwe nokushayikwa kunoita magetsi ike zvinezvi kufamba kunoita information yokudzidzisa vanhu kuti chii chetingaita kune kwakunonoswa nenyaya yematambudziko atiinawo wokushaya chi wokushayiwa magetsi wokuti vanhu vangaona tv kana kuteerera kudiredhiyo uku saka dambudziko rinoitika chairo kana chirwere chikanzi chava muZimbabwe chichipararira kuvanhu chichikwanisa kuuraya vanhu zvekare nokuti zvipatara zvedu zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose saka chatinofanira kuita savanhu vavona zvachaita chirwere ichi kune dzimwe nyika ndechokuti ngatitarise kunyaya dzoutano
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reHerald rinoti nezuro paramende yakamisa misangano yayo kwemasvondo manomwe uye ikamisa kufamba kunze kwenyika nekunzwikwa kwemhosva mumatare ichiedza kuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Hurumende inoti Ndiani News hurumende inoti magweta evaimbove gurukota rehurumende panguva yekutonga kwava Mugabe vasevhi yakasukuwere vakumbira dare redzimhosva kuti jaji anofanira kunzwa nyaya iyi amai Idzi Mushore vasatonga nyaya iyi. MuNewsday sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa vanyorera gwaro kumutungamiri wenyika kuti vabvise pabasa gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vachiti vaNcube havazivi zvavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, nenyaya yavamugwadi vamuri kungopa nguva yakawanda. Nyaya yemasanctions, vakadzinga varunguka, vakasara ndo vaiva nemacompanies vakaindaka, vakati vanozvigona. Corruption ndo yauraya nyika, nekuti kana paine corruption nyika isumuki. Aba apa hatongwi, akangonotongwa anobudiswa. It's a vicious circle, varingaingochinjwa madepartment vachiba they are filthy rich. While the government is poor. Vari kungozadza matumba angoda kudai anongoita zvaanoda. Saka zvemasanctions izvi zvavari kutaura ka the secondary issue. The initial, my initial stages ndeyekuti why is it that ivo vachava vari rich ivo nyika isiri rich ukaenda kwese kunotoona kuti vanhu vakapfuma ndo vanoita zvavanoda imimi maakuti kwanzi ivo vakuti masanction vakungoblame iko zvino vari kufarira kuti coronavirus yauya because ivo vanoziva kuti they are safe because they can just acquire mishonga kwavanoda kuye nezviri possible kwavari nokuti mari vanayo vakatipa izvozvo mabhondi kutishandisa mabhondi vanoziva kuti haisi mari ivo vachitora mari so they are playing mental games with us vanhu ivavava but time is ticking mari vano kuzviona
Hey, Pastor Joseph, mamuka sei. Indirombotorawo zvangu ndakanangana nevanhu vezano. Ndotanga nawo munangagwa. Vamunangagwa tinokumbirawo kuti pamunenge muchitaura nevanhu adedeka. Chimbomirai zvemajokes. Taurai zvinoendesa nyika kumberi. Kwete zvemajokes zvokuti vanhu vane nzara vongosekerera nezvisingaiti. Ndopfungwa dzamune murwadzi kuti dei vanhu vakandisekerera. Majokes amune muchiita. Taurai nezvokuti chikafu chawanikwa sei munyika vanhu vachidya chikuta. Chirwere checoronavirus chorapwa sei kwete mafanisi izvo mafanisi chimboisai kusaiti touya kuna opa muchinguri kana usina zvokutaura naye opa kunyarara zvinei kunyatsotopfuura muromo zasi nekumusoro kusataura zvisane basa tichirwere chakadai kuvanhu vakabva kunyika dzakatemera zimbabwe zviramba hachina kutangira kuchina here kwakuzoita kuna vamanguja pamakaadhiresa mari yenyu handitika muchitaura muchiti ikatadza kushanda nguanestwa neus handiti ndosiya basa manje yatadza kushanda kwenguva yakadii uye muchiri kuitei muofisi macho imomo mungangofangoti kambani yakadai ndiyazoita kuti mari idonhe ndiyazodai ikadai hamungaenzanise mapepa pepa ramunongotora moprinta nemari inoshanda pasi rese mapepa yenyu anoshanda muzimbabwe chete kunge kwaanoshanda ndekupi vakomana tinyareiwo musatamba nevanhu muchidaro musatamba nevanhu muchidaro mibayiro yenyu muchaiona mwari ari kuzviona zvese zvamuri kuita izvo ende uye mucharangwa ivi muchazorangwa kekupedzisira namwari muchiti muri kuranga vanhu imi ndatenda zvangu indoitwa zireni papretoria
kwazoikwazoikwazoi makasi ini ndoitwa vodacom muchinamurira zvangu ndiri pacape town apa ini ndirikubata nemashoko amai muchinguri avakataura kuruzhinji rwevanhu kuti coronavirus iri kuranga hatiziviwo kuti kana yakutidai somuno muafrica kuchiri kuranga here kana kuti mashoko amai muchinguri avake endi zvinoratidza kuti havana hanya nevanhu muzimbabwe that's why vakapamba minda muzimbabwe vakaizadza miti isina kana yamuro instead kuti minda irimwe vestudio 7 mukuita imbasa nekuti panyaya tova tichitandara zvedu takauteerera misi nenguva pamafacebook enyu nepamawhatsapp main tinokutendai motaura navoda pacape town apa
manhanhi mangwanani vashamari vestudio 7 tendwai nebasa rose ramuri kuita munyika yezimbabwe nyangu ndoda kutaura pamusoro pemuri munonzi mugwadi uyu uyu ndo mwana chaichaiwa tiri kuvamai muchitaura naye haana chaanombozva pamusoro chinonzi politics mukomana ucho kungotaura churungu chisina kwachakatarisa politics yacho asati ainzwisisa unofanira kutombodzokera pasi ambonodzidza chinonzi politics kumurume unonzi mugwadi mwana mudiki sitereka tina hatingataura naye panhoroondo yezimbabwe haana ndokunga atombozivi chinonzi marise chi nomaone andotoita ini munhu unongomari yakungotaura kungotaura zvisina kwazvakatarisa yeyeyeyeye kungoimba churungu nokuti kuimba churungu ndokuti tiwezvokuti uri kutaura kuti chii hapana kana nahwani chavaitaura yotafudza mugwadiwe hauna kana chinhu chavanotombonzwisisa chose unofana kutombodzikamiso hana yako yakanyanya kuzuruka stereka hauna chavanotombozva pamusoro penyonzi politics kana uyiwe chitaura zvinhu zvaunotaura izvi kunyange kwakwira mugomo chitaura chinhu chaunotaura chi hatichi hauna chavakutombonzwisisa uri kuchemere chii kana mazanga chinhu achiiswa achikandwa neamerica imunyizwa mune zvinhu zvenyu munocheme chii garaika nezvinhu zvenyu muchemzimbabwe handi nezvinhu zvamaminera dzinawo zvose tinazvo muri kuchema chii chamuri kuchema siyai nezvemazanga chenu kugadzirisa nyika gadzirisa nyika yezimbabwe yeutiwatiwati hazvina kana nebasa makati munokwanisa kuzviita zviiteizvi
maswera sei vashamarari mose vepastudio 7 apo ini zita rangu ndinonzi Rickson ndiri munhu zvangu musouth africa ndichiraramira zvangu ndiri muwoster inini nhau yangu ndidangotaura nepamusoro pemudhara uyu anonzi chiwenga uyu kuti muchiwenga sei aenda kuko kuChina kune coronavirus. Mazoona ka muri Zimbabwe kuti vakuru vakuru vacho ndo vanotanga kuchikora mitemo. Iwo president wakataura kuti chimbomirai kuenda kunzvimbo dzine chirwere checoronavirus. Asi akatoenda baginya kuti hapana zvamunondiita ndiri muhombe inini. Kwandafunga kuenda kwese ndinongoenda. Munofungidzira kuti dai ndanga ndiri nini ndaibvumidzwa kukura ndege kuenda kuChina here? Asi chiwenga akaenda sande. Akomana ka aya kuZimbabwe aya ZANU-PF soka aiwa tirozoona kuti aiwa paZANU-PF aiwa ibato remabhuza timu yemabhuza munangu angofunga kungorwera bhora ndikoko ndatenda zvangu.
Izvi zviri kuitika muZimbabwe izvi takutoshaya zvava zvofamba sei. Vanhu vanonzwarira mizo kuenda kuChina, iye chiwenga vanonzwarira kuenda kuChina. Saka kutonga kwapurezidendi kwacho munangagwa kungotaura chete. Panakuti aende kuChina ukanobvisa vana variko vari veZimbabwe variko vari kutambudzika vachatobuda sei. Vangori zii aringotenderera munyika yemumachingodzika ake mari dzenyika munangagwa. Varume vava vasina chavanoziva kwavagare pasi. Nezuro mwaifarira korona kuti yauraya vanhu ikoko kuchinhasi. Ko inonzi vanhu havafani kuungana. Vana vechikoro vanonga vari ngane pachikoro vari kunzi vana vechikoro ngavaende. Saka vana vechikoro vanangana basa vari kubvumidza vanhu ngavaende kuchikoro chete. Munangagwa ngaite zviri nani, ngaditirewo nani munhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazvikuru. Mutungamiri wenyika ari kushoropodzwa kuti vaisafanira kuenderera mberi nekuvhura madiridzo ekunyakomba senzira yekuratidza kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.